Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 19, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu semusangano unotevedzera mutemo ticharamba tichingozivisa mapurisa neurongwa hwedu hutinge tichitarisira maringe nenhamo dzematapurwa ari munyika yeZimbabwe.
Dare remagistrate muBulawayo robvumirana nemapurisa kuti bato reMDC risaratidzire. Hurumende yoramba kuti kutadza kwayo kugadzirisa upfumi hwenyika ndokopa kuti vanhu varatidzire. Mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami vanopambwa pamwe nekurohwa uye kugerwa musoro nebhodhoro nevanofungidzirwa kuti vasori. Tichanzwa hurukure yatiinawo navo.
Atiza, kana tiki ari ondirana ndiriga, atiza, saka tiri kumutsvaga, zvake iri kumutsvaga. But taendesa notisi kumabhodha kwese, saka tinofungidzira kuti hakwanisi kuti adarike bhodha.
Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela Mpoko vave kutiza kusungwa, asi gweta ravaMpoko richiti vari kutya kubayiwa Jackson rinovaita akafira mberi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa, mauto pamwe nevasori vanga vaine motokari, zvikopokopo nemabhiza vaswera vachitenderera muguta reBulawayo nhasi kuedza kudzivirira kuratidzira kwanga kwakarongwa nebato rinopikisa reMDC. Kuratidzira uku kwakamiswa nemapurisa nezuro zvapa kuti bato iri riende kudare ramagistrate. Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Murongi wemabasa mubato reMDC vaAmos Chibaya vaudza Studio 7 kuti vanoshishikana zvikuru nekwavati kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, asi vativo sebato rinotevedzera mutemo vacharamba vachienda kumatare panenge pakakodzera.
Isu semusangano unotevedzera mutemo ticharamba tichingozivisa mapurisa neurongwa hwedu hutinge tichitarisira maringe nenhamo dzematapurwa ari munyika yeZimbabwe. Hongu matare angaramba zvavo vachitidzivisa padisi semusangano. Nzira tingori nayo ndimwe chete, iyo yekutedzera mutemo. Vose MDC tiri bato rinotedzera mutemo, tiri bato resingati zvemiri shoma. Saka ndingangoenda mberi ndiri zvakare tichitogadzirira mangwana gweru kwachaita demo zvakare rokutarisa kuti vana veZimbabwe vatambura, vana veZimbabwe vari kunga zvisine muromo.
Nhengo yeZANUPF vaimbove nhengo yedare reparamende vachimirira Pelandawa Mupopoma vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nemapurisa rakanaka chose.
Kukuru ikodzero riripo mukonstitushen yeZimbabwe, hatingangozviramba izvozvo. But tiri kutaura kuti tarisa president ka kuti every time vanhu veMDC vechipinda vechiita gogorokuradzira uku, tinogumisira tafigwa nevamwe vanhu vana vedu vemuZimbabwe. Tinogumisira tapararirwa nemapropertiz edu. Tinogumisira kwakaita mhirizhonga iri unnecessary.
Kunyange hazvo zvitoro nemabhanga zvange zvakavhurwa, vanhu vange vari vashoma zvikuru mudhorobha pamisika nemaflea market ari munzvimbo dzakasiyana-siyana panosigara paine mhomho yevanhu pange pasinawo vanhu. Mapurisa aswera achitenderera mudhorobha uye ange akachengetedzawo nzvimbo dzakadai sepadare ramagistrate. Vanhu vataura neStudio 7 vapa maonero akasiyana-siyana pamusoro penyaya yekuratidzira. Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita ati kurambidza vanhu kuratidzira uye kuzara kwange kwakaita mapurisa muguta nezvimwe zvezvinhu zvinogona kukonzera mhirizhonga.
Mapurisa dzimwe nguva futi zvanotitanga, izvo zvakasvika tichita nyaya apapa. Kanda muri tanyeze, auto tanga msindo zidanza na rita msindo. Apuri zana nguo ya baeta filing, kana na akanyara zetu zingawa sewa kada.
Mumwe wamugari uyangwa zvidomane zita rekuti James ati maonero ake ndeyekuti kuratidzira hakuna zvakunobatsira.
Zvokudemonstrata tingademonstrata edu asi hazvina kana pundudzo. Nawo iripo apa ndekutoteyo madhara edu andoripo kutogara pasi. Kuona kuti zvangatiitira. Nekuti zvokutodemonstrata zvokuti hatingatokuvara nekurova tingorova tichidini tichimai hazvina zvazvino pundudzo atinoona kubuda mezviri. Nawo iripo ndekutoti madhara kwakutotaona kuti vanotiitira sei kunyanya isusu mayouth. Amuriona. Like our generation have been affected a lot. Tatozvava kuchembera tingomhanya.
Vanhu vakawanda mubulawaya vasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi uye kukandwa mujeri kwakaitwa Ishe Felix Ndiweni. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, mutevedzeri wameya weguta rebulawayo vatinashe Kambarami vanove vebato reMDC vanoti vakapambwa nemugovera usiku nevarume vanodarika gumi vaive vakazvivhara kumeso uye vakapakata zvombo zvehondo. Vakambarami vanoti varume ava vakavashungurudza zvakanyanya vachivarova pasi petsoka panguva imwe cheteyo vachivabvunza nezveurongwa hwebato ravo hwekuda kuratidzira mubulawayo. Vanotiwo varume ava vakavagera mhotsa dzavo vachishandisa chibedu chebhodhoro. Vakambarami vanoti havasati vakwanisa kunomhangara nyaya iyi kumapurisa sezvo vachiri mune chimwe chipatara mubulawayo makare mavari kurapwa. Studio 7 haina ukwaniso kuti tione mifananidzo kubva kuna vakambarami kuti tione kuti vakakuvara zvakadii. Ngatinzwei vachitsanangura.
Musi wakasunga vana honorable Tavita national chair wedu na honorable senator Tepiso Mpofu. Tanga taenda kunovaona chinzwa kuti nyaya yavo iri kufambiswa sei. Tabva ipapo ndakangobvawo ndichienda pachikeni ndichino zvakakudya ndichienda kumba. Pandakasvika kumba vanhu ava vainditeverera. Anga wakati wandei wandosvika kuma 15 saka ndakashandisa tekinicho wacho iwowo. Ndichisvika kumba ndiri pagedhi vakabva vabuda vakawanda. Vanga vakatakura futi ma AK-47 nedzimwe dzakasiyana. Vakauya vachimhanya ndandisina chance yekuti ndimbo asi vakangosvika vakangonditora ndikavandisa mumota dzavo. Ndikarariswa ndakagara pasi ndobva ndasungwa ndikasechiwa zvese zvandandi nazvo. Vakabva vandivhara kumeso ndobva taenda takafamba distance inokwana ngamwe 30 kilometers out of town. I think it was along Matopos Road. Ndokwavakasvika ikoko ndikatochewa ndakarohwa pasi petsoka ndakarohwa kumusana kwese handikwanisa kufamba izvozvo ndichitaura. Ndokwavandigera bvudzi rangu munhu akatiuraya bhodhoro saakandigera naro mumusoro.
Pane zvavaibvunza here munguva yavaikushungurudzai?
Vaibvunzawo information yekuti muri kufambisa sei MDC nyaya yemademonstrations zvii zvamuroda kuita maplans enyu. Vachibvunza kuti ndananani varipo chanisi ari kupi ari kuyarini saka vaidawo information yakawanda vana and ndeitotochamini zvisingatoiti. Vakazoti vapedza ipapo vakandidira nemvura vakanondidzamba pane imwe plot kudhuze nekukoini vanga vandibvisa mbatya dziko. Ndikasara ndakapfeka short ndaitotadza kufamba ndakatoita zvekufamba ndichinyengerera ndikaona imba yanga iri padhuze. Kwandakasvika ndikanowana rubatsiro. Munhu anga ari papo akandipa mbatya vazondiendesa kumba.
Saka makakwanisa here kunge muchimhangara kumapurisa nyaya iyi?
Ndanga ndamhangara asi chandandakwanisa kuita kuenda kunoona chiremba akandibatsira akandipa mainjection. Saka handisa ndakwanisa kuti ndinomhangara kumapurisa. Kana ndazoita zvakanaka ndokwanisa kuenda kumapurisa.
Vanga vari mutevedzeri wameya weguta reulawayo vatinashe Kambarami vari parunhare ngulawayo neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvematengerwo enyika inoti zviri kuitika munyika pari zvino mucherechedzo wekuti mamiriro ezvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nezvematengerwo enyika haana kunaka, izvo zvinozoita kuti vanhu vade kushandisa kodzero dzavo dzekuratidzira. Dr. Charles Mutasa ava vanoshanda vakazvimirira vanoti makakatanwa avepo ndeyekuti kana vanhu vakabvumizwa kuratidzira vanogona kuratidzira murunyararo here kana kuti kwete. Izvo zvinotevera matanho akatorwa nehurumende ekurambidza kuratidzira kwakanga kwarongwa nebato rinopikisa reMDC kubva nemusi wechishanu muHarare uyewo nhasi mubulawayo. Hurumende yakadzivirira kuratidzira uku kuburikidza nekudira mapurisa mumigwagwa nemauto, izvo zvakasiya vanhu vakawanda vasungwa vamwe vachikuvadzwa. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Mutasa.
Ichokwadi kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. pamusoro pemafambisirwo eupfumi hwenyika mabasa nekurarama kwevanhu uye vanhu vane kodzero yekuti varatidzire asi makakatano avapo ndeyokuti vanhu kana vakaratidzira vanogona here kuratidzira zvisingazoiti kuti zviite mhirizhonga
munoona mamiriro akaita zvinhu achisiya papi utongo hwava munangagwa
mhirizhonga iyi nekupokana uku kunosvipisa zita ravo kunosvipisa hurumende yavo kunoita kuti zviratidze kuti ivo vakundikana pane zvavakavimbisa
takaona mapurisa achivapomerawo veMDC kuti vanga vakaunganidza zvombo zvinosanganisira matombo nerekeni munotiwo
izvozvo ndofunga zvaida kuongororwa nokuti kana zvichingotaurwa nedivi rimwe chete riri divo riri kurwisana nevanoratidzira zvinogona kunge zvisina chokwadi chazvo mukati saka zvinoda kuonekwa kuti ichokwadi here asi chiripo vajonga ndechokuti kusamira kwakaita zvinhu zvakanaka munyika vanhu havagoni kungogara mustreet vachiti vari kuratidzira panotomuka mhirizhonga nokuti kuratidzira kwemunhu ane nzara hakwasiyana nemunhu akaguta
tiri kuonawo sangano reSADC riri kutsigira vamunangagwa hapana vari kutaurawo pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu tichitarisa kubva kuSADC ikoko zvinorevei izvi
zvinoreva izvo kuti SADC haina kumira navanhu yamira nehurumende iri kumira nevatungamiriri pane kuti itarise mamiriro akaita zvinhu munyika
avanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Charles Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7 Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti nyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi ndiyo yave kupa kuti munyika musaite kugadzikana vanhu vachiti vanoda kuratidzira mashoko aya akataurwawo nebazi reUnited Nations rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu reUN High Commissioner for Human Rights mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi
kuoma uku kwakavimbiswa taati iko zvino taatiri panguva yekuti taikondorora maprizes mumashopsi asi vebhizinesi vari kuti nyika yenyu munokondorora maprize asi hamugoni kutipa mari yekuti tigadzire munee musina kuziva kuti tagadzira zvinhu zvedu nemari anonzi maproduction cost saka vari kuti ivo kana muchikondorora maprize hatigoni kuuya kuzoisa mainvestment munyika menyu ndosaka kapaa nechirongwa chokuti aiwa maprize haachakondrorwi mamarket forces ndo haakukondorora maprize ndo haakuziva demand and supply vanhu kana maprize akaramba achikwira vanhu kavanotengawo zvishoma vaya vanogadzira zvinhu izvozvo vodzikisa mitengo yavo ndo kwatiri kuenda tiri kuinda kuekonomy iri private sector led inotungamirirwa nevamabhizimusi nezvinenge zvichiitika mafactors anokonzerawo kuti maprize akwire kana kuti adzike hachisiri chinhu chokuti tinganyanya kunetsana nacho izvi its a temporary period yatiri kuita go through and tiri kuziva kuti pamberi apo tichafara tose ikonomi yedu inenge yanaka vazhinji vanenge vakuda kuuya kuita mainvestments muno vanhu vana vowana mabasa ndo zvatiri kuita hatisi kuda kuti tirambe tiri vanhu vanoisubsidiza zvinhu tichisubsidiza mari yacho tinenge tichiiwana kupi tinoda kuti vemabhizinesi vanatouya muno vachifara kuti kana ndikagadzira chinhu changu ndinochitengesawo nemari inoenderana nemagadziriro andee ndachiita nemakosi ane ndaita saka ndo kufamba kwatiri kuita tichafara tose asi MDC inoda kutora manje advantage kuti sezvo hurumende yaakuti haichakondorora maprize sezvo hurumende yaakuti yaakuda kupromota kuti ikonomi iite model ifananewo nedzimwe nyika taakuda kupinda isu tichiti honai vanhu maomerwa pakati honai maomerwa pakati saka taakuda kuita mademonstration yekubvisa hurumende hazvisi zvakaitika izvozvo zvikoni mimba dzine gosorwa vamunangagwa vakavhoterwa havabviswi nemedhemo ehe hurumende iyi its a serious government hakuna hurumende inobva nenzira dzakadaro
asi iyo hurumende ine zvairi kuita here vamutodi kuti ibatsire vamwe vanoshupika vanekuti hongu yakati zvinhu zviri kuoma asi zvaakuomera vanhu vakawanda izvo zvirongwa zvacho zvekugadzirisa upfumi pane zviri kuitwa here kuona kuti varombo vabatsirikana
masocial services ari kuitwa makaona zvakaitwa nehurumende kuti mani mani pakaita cycle nidai hurumende yakaita mari yakatanga iri 50 million ikasvika pa 100 million vekunzewo kwenyika vakatibatsira iko zvino zvinhu zviri kufambawo vanhu vari kubatsirwa tine ministry of social welfare patiri kuti ma members of parliament ese macouncillors kunyange kwaita nzara vanhu ngavabatsirwe
Avanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Commission inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti yazivisa vashandi vose vepamiganhu yenyika kuti vangwarire kurega vaimbo vemumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vachibuda munyika sezvo vari kudiwa nemutemo. Mumwe wemakomishina aya uye vari mutauriri weZAC vaJohn Makamure vanoti vamupoko vaive kutorwa semunhu ari kutiza kusungwa mushure mekunge vatiza vashandi vekomishini iyi nhasi mangwanani muBulawayo. Asi Gweta ravamupoko vaZibusiso Ncube varamba mashoko ekuti vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika ava vari kutiza kusungwa vachiti vamupoko vari kutya chete kuti vakaiswa muchitokisi vanogona kubayiwa Jackson rekuvaita kafira mberi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamakamure pamusoro penyaya iyi.
Atiza kana chiti ariwo nzirani handirika atiza saka tiri kumutsvaga zvake iri kumutsvaga
tambobatawo Gweta rawo riri kuti vamupoko vari kutya kuti vakaiswa muusungwa vanozobayiwa jikiseni rinogona kuzovaita kafira mberi.
Hatina zvakadaro Zaki inogoita izvozvo basa rezaki harisi rokupoizena vanhu basa rezaki nderokuinvestigata corruption ndika kana vainvestigata corruption kana munhu achifanira kusungwa anobva asungwa saka zvimwe zvese izvi zvokunzi Zaki iripo pakuuraya vanhu aiwa tiurayi vanhu
imhosva dzipi dzavari kupomerwa vamupoko
abhiso bhobhisika iyeye hamuchaizive here yekuti akanoreliza vanhu kwavhondeveya ndiyokati rakazodii rakazopera raredi kuti apiye ncourt hamuchaizivi nyaya yakaenda kuavhonde police station akaita order prisoners to be released.
Saka inzira dzipi dzamuri kuita dzekuvatsvaga?
Vari kutsvagwa kana mainvestigators edu vanenge vachingotsvaga anenge atauri kuti vari kuseenzesa nzira dzipi but vari kuvatsvaga but taendesa notisi kumabhodha kwese saka tinofungidzira kuti hakwanisi kuti adarike bhodha.
Gweta ravo riri kuti vamboenda kumatare kuseni chii chataedza kuti nyaya yavo ibva yapinda kudari?
Haiwa varamba kuti vakati ngatisanganei kupolice post ivo vega saka paenda maofficers edu ikoko ndopavabva vatiza iba ndosaka vaakutaura kaizvozvo zvacho zvavakutauri kuti vari kuti vange vachida kundiuraya ndosaka vatizazvo ndo reason yavari kukupai but nyaya inongoapo ndeyekuti vatova fugitive from justice.
Avanga vari mutauriri weZimbabwe Anti-Corruption Commission Commissioner John Makamure vari parunare muHarare neStudio 7. Gweta raishe nhlasa yamangwe ndiweni kana kuti chief ndiweni rakwira kudarire pamusoro rehigh court nhasi kunopikisa mutongo wavakapiwa wekuti vagare mutirongo kwemwedzi gumi nemisere. Ishe ndiweni nevamwe vanhu vari pasi pavo 23 vakabatwa nemhosva yekuputsa ruzhowa rwava Feti Mbele ava vaida kudzingwa mudunhu ravo rendavazinduna. Izvo zvinotevera kupomerwa mhosva kwemudzimai wavambele muzvare Nonkankelo Mpengesi vachinzi vaita zveupfambi. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata Gweta raishe ndiweni vadhumisani Nkomo.
Tiri kuti tare harina kuongorera matsika nemagariro nemutemo wemandevera inopa mambo simba rekutonga havingi mubrief tare harina kutarisa izvozvo nekuti chifu was just enforcing the order yedare rake.
Ko vamwe vanoti vadhube mambo haasi pamusoro pemutemo.
Mambo is a functionary of the law. Kune court order ye court yendaba zvina personal court which was being enforced. So in terms of that order or ne culture mambo was simply enforcing an order of his court.
Asi iwo mambo vakaenda here kuno ita izvi kana kuti vakatuma vanhu vavo?
mambo akatuma vanhu vacho kuno enforce a court order. Chiemforce court order because vakatanga makufira vakutopedzwa uya mapurisa akati vanhu vamira mambo akauya akaudza mapurisa kuti aiwa muchavalidate order yecourt that's allow order yecourt to be enforced chete chete
saka pari zvino vari kupi mambo ndiweni
vari kukamikizwa
tine urombo avanga vari gwetara ishe ndiweni vadhumisani Dhube kwete vadhumisani Nkomo asi vadhumisani Dhube vari parunhare mubulawayo na Blessing Zulu Studio 7. Nasi paramende yatanga kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro perimwe remabhiri ekushandura mutemo wekufambiswa kwemashoko weAccess to Information and Protection of Privacy Act nere Freedom of Information Bill paine kurudziro yekuti vatori venhau pamwe neveruzhinji vanofanira kuita chido chekupawo pfungwa dzavo pakunyorwa kwemitemo yemunyika. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro vekomiti yeNational Assembly inoona nezvekufambiswa kwemashoko vaPrince Dhube Kosivanda vanoti zvakakosha kuti vatori venhau vaite chido nekugadzirwa kwemitemo zvikuru sei mitemo ine chekuita nebasa ravo. Vasivanda vataura mashoko aya mushure mokunge musangano wekomiti yavo wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro peFreedom of Information Bill Marare wapindwa nevanhu vashomanana zvinove zvavange vasina kutarisira.
Tarisiro yangu ndiyo kuti majournalist kana kuchinzi kuri kugadzirwa temu muno afecta mashandiro avanoita ngati vanzwe kapa ma platforms avo pavanonzi ma journalist vachitaura nokuti mutemo uyu unenge wakashata sei kana kuti unenge wakanaka sei vati kana vakanyarara then mangwana mutemo wacho kasazobuda nenzira yavanofarira vacha blame ani
vaimbo vemutapi wenhau zvakare vari nhengo yekomiti iyi vakindness paradza vatsigira sachigaro wavo vachiti vatapi wenhau havafaniri kutsuro za mitemo inenge yagadzirwa chete asi kuti vanofanira kuita jana ravo pakugadzirwa kwemutemo.
Majournalist hafani kungo criticize achiite mutemo iyi inofanira kutipa zvainofunga kuti zvinobatsira saka ndozvatiri kuda nguva yekucriticize yakapera taakuda nguva yekuti tichishanda tese mitemo iyi zvamunodaimi kutiite toita zvamunodaimimi nekuti ndoprofession iyi.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano remubatanidzwa wemasangano anomira vatori venhau Remedy Alliance of Zimbabwe vanaijo Nyamutumbu vatenda kuti vanhu havana kuuya vakawanda nhasi uye vakurudzira vatori venhau pamwe nevanhuwo zvavo kuti vaende kunopa pfungwa dzavo pane zvavanoda kuti zvive mubhiri iri kana kuti kubviswa pamisangano ichaitwa nekomiti iyi kune mamwe matunhu munyika.
Kurudzira yandiri kupa ndeyekuti munhu wese anokwanisa hake kuti asvike azvinzwire pachena.
Vachipa pfungwa dzemazi vanyamutumbu vati kunyange hazvo zvakanaka kuti hurumende yave kushandura aipa bhiri reFreedom of Information rine zvakawanda zvinoda kugadziriswa zvakaita sekuti vatori venhau kana veruzhinji havafaniri kuomeserwa nekubhadhariswa mari yakawanda kana vaine zvavanoda kubva kuhurumende kana mapazi ayo. Vanyamutumbu vativo vanhu vanofanira kupiwa ruzivo rwavanenge vachida ruri mundimi dzese dziri mubumbiro remutemo kwete muchirungu chete. Bhiri iri rinoti munhu anofanira kubhadhara mari yekuti ruzivo kana information yaanenge achida iswe mundimi yaanoda kubva kuchirungu. Pane kuchema-chema kubva kune veruzhinji kuti vanotadza kuenda kumisangano yekunzwa pfungwa dzavo pamusoro pemabhiri akasiyana-siyana nekuda kwekuti misangano iyi haishambadzwi kwenguva yakareba. Mune imwewo nyaya, Harare Agricultural Show yatanga nhasi paine vanhu nemakambani vari kuratidzira zvirimwa nezvigadzirwa zvavo mazana mashanu negumi nevasere. Gore rapfuura paive nevanhu nemakambani mazana mashanu nemakumi matatu nevanomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tomotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbo vamutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita zveuori kwapera mwedzi mina hurumende yavo yapidigurwa pachigaro nemauto. VaBashir ava vakatungamira nyika iyi kwemakore makumi matatu vari kupomerwa mhosva yekuba mari yekunze kwenyika uye kupiwa zvipo zveuori. Mutungamiri wenyika yeAfghanistan vaMuhammad Ashraf Ghani vapemberera makore zana nyika yavo yawana kuchitonga kuzere vachivimbisa kurwisa zvakasimba vanopfurikidza mwero kusanganisa vakauraya vanhu 53 nevatatu pamuchato muguta guru reKabul nemusi wemugovera. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheCapes United nhasi chaita musangano wechimbi chimbi kuti chione kuti chingaitisei nenyaya yemurayiridzi wacho Lloyd Chitembwe, uyo anonzi yave kuda kuenda kunorayiridza chikwata cheHarare City. Mutungamiri weCapes United vaFarai Jere nemutevedzeri wavo vanhamo Tutisani vaudza Studio 7 kuti vanga vari mumusangano wechimbi chimbi kuti vazive nezvenyaya iyi. Pataenda pamhepo, musangano uyu wanga uchiri kuenderera mberi, asi vanoruzivo nezviri kuitika vanoti havaone Chitembwe achiramba achirayiridza chikwata cheCapes United sezvo pagara paine ropa rakaipa pakati pevarayiridzi vechikwata naChitembwe. Pakati pevaridzi vechikwata naChitembwe. Studio 7 aina kukwanisa kubata Chitembwe kuti tinzwe divi rake panyaya iyi. Sangano idzva remagweta rinonzi Zimbabwe Institute of Compensate Law Trust rinoti rakazvipira kuona kuti varwere vose vakachorerwa kodzero dzavo pakurapwa varipwa. Kiri mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe ari kumirirwa nemagweta aya ndiCourage Mambingadya, uyo akaremara zvekutadza kuita kana chinhu mushure mekunge aenda kunorapa kuchipatara cheParirenyatwa muna 2014. Courage anonzi akaenda kuParirenyatwa kunorapwa mushure mekutadza kufema. Amai vake, amai Chiposa Moyo, vanoti vakangonzwa kuti mwana wavo akadonha achirapwa ndokukuvara zvakaipisisa.
Ei, vakangu tine urombo mwana aita sei adona kuteta.
Adona pambeta.
Ei, sepa mwadona zvakamwe munhu angachine mushongana kuti kudii. Saka zvatapeta chitora ichi zvinhu zvaitike mutendere nemikwa ICU, mwana aimuswa kwaICU. Saka tichienda kwaICU ikweko takatosvika tichiona kontinini nemwana mai wazvisisirizvo. Hapasana zvachakwanisa kuti akungomundikwa nemishini.
Nyaya yeCourage ndiyo yedzimwe dzakawanda dzakaita kuti kuumbwe sangano reZimclaw Trust rinotungamirirwa namuzvare Roreta Makumbi, avo vanoti donzwe ravo nderekukurudzira nekuchengetedza kodzero dzevarapwi uye kuti vawane kuripwa kana zvikaonekwa kuti vakatadzirwa.
Nzira dzekuchengetedza kwatenge tichiita tiri kuti vanhu vakanganisirwa nana mazvi kokota veutano vanosanganisira madhokotera, manesi kana mafamasisti vaivai vakanganisirwa wese kana pakangoonekwa kuti
Muzvare Makumbe vanoti vakatanga kuita tsvagurudzo maererano nezvenyaya dzekutadzirwa kuri kuitwa varapi kubva muna zvitagore rapera. Muzvare Makumbe vanotiwo nyanzvi dzeutano dzinofanira kuisa kodzero dzevarwere kumberi nokuti kune vanhu vari kufa kana kuremara pavanenge vachiratidzira.
Asi vane mazvikokota ngavanzwisise kuti pavanenge vari pamastay away kana pamastrike ngavaise kodzero dzevarwere kumberi, nenyaya yekuti vamwe vacho vari kungoita zvokuti regai zvitibve hatisi kubhadhara. Saka tatova nevamwe vana vakaremara, vamwe vakatofa, nevamwe vanhu vakuru vekuti vamwe havasina kana makumbo kana kuti vamwe vatongogara vakarara nenyaya yekukanganisirwa kwakaita nana mazvikokota veutano.
Asi mune imwe hurukuro neStudio 7 nenyaya dzekuratidzira, mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vanoti vanonzwisisisa zvichemo zvevarwere asi naivowo vari kuomerwa kana nekuenda kubasa kwacho.
Isusu asi kuenda pastrike asi waincapacitated, ndozvatiri kuti hurumende dai zvichigona yakurumidza yatarisa munyaya dzakaita saidzodzodzo.
Sangano reZimclaw Trust richaita basa rose iri pasina muripo zvokuti parakatangisa basa zvizere mwedzi wapfuura paiva nemagweta 15.
Tinotenda Kiri mudzamiri, musakangana chirongwa cheLive Talk apo tiri kutarisa kuratidzira kwanga kuchida kuitwa neMDC uwo kwarambidzwa nemapurisa muBulawayo. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Standekile Musanga. Thank you.
Soku isika disenda baku vi.